Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina chikumi 29, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika yotangazve kumasvingo pamberi pesarudzo. Hama dzatapiwa makore wekwamurehwa dzobatwa nemhosva yekumuuraya dzichida kuromba. Mumutambo wecricket, Zimbabwe yaswedera pedyo nekupinda mumakwikwi eInternational Cricket World Cup 23 mushure mekurova Oman. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti kumasvingo kwaberekera ingwe sezvo dzimwe nhengo dzaro dziri kukwikwidza musarudzo dzemakanzura dzamanikidzwa kutiza misha dzichityisidzirwa nerufu nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezano PF. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Madzimai matatu akamanikidzwa kuenda muhopotere anoti amai Clarita Dambuza vekuward 20 kuchiredzi North, amai Phyllis Wemoyo vemuward 11 naamai Ropafadzo Chingwe veward 13 kumwenezi. Vachitaura neStudio 7 madzimai aya anoti ari kunzi akakwikwidzirei munzvimbo dzaisakwikwidzwa nevanopikisa makore ose adarika zvaipa kuti ZANU-PF ikunde pasina kubuda dikita. Amai Dambuza vemurani rekwaLabhamba kwaishe Tsovani vanoti vakavingwa pakati peusiku musi wechipiri asi vakakwanisa kutiza.
Ndobva ndatobva pamba ndisina ndatombodii aenda nechepamunda ndobva ndandosvika ndokuvanda ndiripo ini nemurume wangu ndokubva ndatoona gurupu revanhu richisvika vakatova kuma 11 veusiku vachisvika vakananga kubhedhuru vakarova nedanda umwe wandakaona achinzinza kuti papa nenight hatidi triposi muno hatitombodi kana kunzwa kandidheti yacho.
Vanoti vakamangara nyaya iyi kumapurisa ekumukwasine ayo akati achaferefeta nyaya iyi. Vachitaurawo neStudio 7 amai Moyo vekumwenezi murani rekwaMagovanyika vanoti vatsigiri veZANU-PF nasabhuku vemurani mavo vakauya pamba pavo vakati vabve pamba apa sezvo vakange vapandukira bato reZANU-PF rakavapa munda.
Then pandakazouya vachibva vanditivo munofangwa kubva pano munzvimbo muno muminda iyi takaita mburira iyi haiti ndizvemanyawo zvekubva inebva tripos saka munofangwa kuti mubve pano mutsvage kumweko kunogara kumushuro izvozvo.
Vakafanobata chigaro chemunyori mune zvesarudzo mumwenezi kutriplec vatinei mapepa vatenda kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya.
Isu tiri kuti ZANU-PF zvairi kuita zvinhu zvaiitwa munguva dzekuma18th century zvida kufanira zviri bhabhariki ngavasiyane nemakandidheti edu nekuti ndo zvinobvirwa pamutemo paconstitution yeZimbabwe kuti munhu akwikidze ari mubato raanozvisarudzira raanoda.
Asi mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekta kuda kwashedhewa vati havasati vapirwa nyaya idzi.
Hadzina kunge ndambosangana neikomishona kana tiezuro hatina mazoahadzina.
Vanopipa vati vatsigiri vebato reZANU-PF vari kuita izvi vari kutungamirwa nasachigaro weZANU-PF mumwenezi vaGift Mazhambe avo vari kuti havadi kuona vamiriri veTriplec mudunhu ravo. Hatina kukwanisa kunzwa kuna vamazhambe sezvo nhare mbozha yavo yanga yakadzima. Asi mutauriri weZANU-PF mudunhu remasvingo vapepuka chiwewe vati bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Isu hatigoni kushungurudza vanhu veopposition nokuti takahwina kare ndonga makazviona takakwanisa kufielda makandidati kwese and igaro dziva last election takangohwina 1 saka rwendo runoru hati tombo shungurudzi munhu nokuti zvati mutongo wina 20 out of 20 saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo izvo hatishungurudzi vanhu president wedu anotaura zvipa zvakajeka kuti hatina nguva yekuita mhirizhonga nokuti chinhu chiri mumaoko edu ndicharamba chiri mumaoko edu
mune imwewo nyaya ishe murinye vaevias munoda wafa varamba mashoko ari kubuda padande mutande ekuti vakarohwa nevatsigiri vetriple c vachinzi vainge vakurudzira vanhu kuti vavhotere zanup f parufu ishe murinye vanoti vakaroverwa nyaya yekuti vainge vazama kurambidza vemhuri yekwasabhuku Daniels Ndoga vemunzvimbo mavo kuviga mwana wavo pamusha panova nzvimbo inonzi inoyera izvi hazvina kufadza vamwe vemhuri yekwange kwakaroorera mwana uyu vakatanga kuvarova
panoyera panotoitwa zvevanhu ipapo saka zvadaro ndo pakatanga komosheni yose yaunoona kurohwa kwandanda kuitwa kwose tichidzingirirwa namapurisa tichirohwa ndo rizini iyoyo yokuti matirambidza kuti tivige munhu patoda kuviga hama yedu
vati vakamhangara nyaya iyi kumapurisa ayo achiri kuferefeta mutauriri wemapurisa masvingo ati nyaya iyi haisati yasvika munzeve dzake ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Dare High Court nasirabata tafadzwa shamba natapiwa makore senior nemhosva yekuuraya tapiwa makore mwana wehama yavo aive nemakore manomwe muna gunyana 2020. Chirango chevaviri ava chichaturwa musi wa12 mwedzi unouya. Tapiwa akaurayirwa kwamurehwa. Akavigwa asina musoro nedzimwe nhengo dzemuviri dzakawanzika sezvo zvisina kuzivikanwa kuti zvakaendeswa epi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Justice Munamato Mutevedzi vabata shamba nemhosva yekuuraya tapiwa uye tapiwa makore senior anove baba mukuru wemufi abatwa nemhosva yekubatsira kuponda vachitaura mushure mekubatwa nemhosva kwevaviri ava baba vemufi vamunyaradzi makore vatiwo kunyange vaviri ava vabatwa nemhosva chinorwadza ndechekuti mwana wavo haachadzoka
chikuru ndechekuti mwana haachadzoka
Amai vatapiwa, amai Linda Munyori vati, vanovimba kuti zvaitika mudare pamwe nechirango chichapiwa zvichavanyaradza.
Ngavagarire zvavo kuna kuti nini wangu mwana achamuwana nechi. Zvinhu zvinotorwadza kuti munhu akakauraya achafanira kumuwana zvachose. Saka nini one kupadza kuna ndiye vangogarira upenyu hwavo hwese zvino.
Rimwe gweta revasungwa muzvare Mutsa Chivandire vati chasara kuti vaviri ava vasvitse kudare zvichemo zvinoita kuti vapiwe mutongo wakareruka.
Mana vabatwa vaine kusha saka zvakuitika ndezvekuti pakuda kufailiwa mitigation ndokuchema chema kwanenge achitapa mberi kwedare kuti vakwanise vachinzura tsitsi mukutongwa kwavachaitwa.
Dare rabata shamba nemhosva mushure mekunge abvuma kuti ndiye akapamba mwana akaenda naye kumba kwamakore senior uko akanomumwisa kachasu ndokuzomucheka musoro makumbo nemaoko achibatsirana namakore senior vachiita zvekuromba kuti bhizimisi ravo ribudirire. Dare rati umbo hwashamba hunoradza pachena kuti ndiye akauraya mufi uyewo mbatya dzaakashandisa dzaive neropa dzakaunzwawo kudare seumbowo. Vatiwo kunyange rwoko rwamakore senior rusingaoneki zvakajeka pakuurawa kwemufi pane umbo hunoradza pachena kuti akabatsira pakufa kwake nekuita zvinhu zvakaita sekutenga kachasu kaakamwiswa pamwe nekushandisa imba yaakachengeterwa asati aurawa usiku hwa27 gunyana muna 2020. Mune imwewo nyaya yange iri kumatare dare reelectoral court rati magweta evari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vasevia kasuku here nehava Lovedale Mangwana vari kuda kuti vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vadzoke kudare musi wa7 mwedzi unouya. Vamangwana vari kuti vakasuku here vasabvumidzwe kukwikwidza sezvo vasiri kugara munyika. Mumwe ari kushanda navakasuku here vawalter Muzembi vaudza studio 7 kuti zviri kuitwa navamangwana mahumbwe.
So hazvimise zvetiri kuita isu zvokambeina kuti vakasuku here vapinde muhofisi musi wa23 August. Zeki kita basa rayo ichaprinda ma ballot papers nomusoro wakasukwere wakaisvonaka chaizvo chaizvo changoonekwa ega kuti mufana ndiye ari redhi kumhanyisa nyika kuinda mberi ndongupatirire zvino.
Mangwana, Zimbabwe Electoral Commission inotarisirwa kuburisa mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzeparamende nemakanzuru mugwaro rehurumende reGovernment Gazette. Ndaka mira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, nhasi tine hurukuro nemutungamiri webato reZimbabwe Partnership for Prosperity kana kuti ZIP muzvinafundo Blessing Kasia Muru. Blessing Zulu wa Studio 7 atanga nekuvabvunza kuti sei vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika.
Takapinda musarudzo nerudo rwatinaro pamusoro penyika yedu. Nyika yeZimbabwe nyika ine vana vakawandisa vakapararira kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ende vane ruzivo nedzidzo dzavo dzinokwanisa kuti dzinge dzichibatsira nyika yedu. Zvino hatinyangorambe takamira, tine zvatinozivawo zvatinokwanisawo kubetsera nazvo nyika yedu kuti nyika yedu ikwanise kudzikama ionekerewo pane dzimwe nyika pasi rino. Nekuti nyika ine zvese zvinokwanisa kuti zo ionekerewo nyika yeZimbabwe. Takakoshesesa rudo nenyika yedu, nekuti hatingangoramba tichigara munyika yevatorwa. Tinoziva kuti nyika inovakwa nevene vayo.
Munoreve apa muzvinafundo Kasia Muru.
Tichirova nyika inovakwa nevaridzi vayo. Varidzi vayo ndevapi? Varidzi veZimbabwe, vana veZimbabwe kutanga pasati pavane mamarudzi ese. Saka naizvozvo nguva nenguva tinogara tichifunga nyika yedu iri muropa redu, tinoida ende hativi takadzokera mashure. Tinoramba tichingozama kudai tawana mukana wekuti gadzirise nyika yedu yaonekerawo nyika yedu, nekuti ine zvese zvainoshuwira nekunzwawo matiri zvakanyakusimbisisa kuti zo taitewo chii nezviri kuitika mukati menyika yedu kuti tigadzirisewo. Nekuti zo vadzukuru vachazouya mune ramangwana vanenge vasina basa kuti zo wakanga uri weZANU here, wakanga uri weMDC here, wakanga uri weTripc, vachazokunzwa kuti hanai sekuru makaitawo sei nyika pamaiona izvinhu zvichidai. Zvino aye vaka sevanhu vakadzidziswa kuti zo kana pane chinenge chichiitika unofanira kuti zo utry uzame nepaunogona kuti ugadzirise. So naizvozvo tatai wari ngatipindewo musarudzo tigadzirise zviri kushupa mumusha medu nepadiko patinogona napo Mwari vachititungamirirawo mukati menyika ino yedu yeZimbabwe.
Vakawanda munyika vari kuti vanoda mutungamiri anokwanisa kugadzirisa matambudziko enyaya dzezveupfumi. Imi zvii zvamuri kuvimbisa kuita kuri kuti masarudzwa kutungamira nyika?
Chinhu chanyanya kunetsa mukati menyika yeZimbabwe inyaya yehuori nekutoshayiwa rudo pamusoro penyika yachona. Nekuta kuti zo zvinhu zvese zvinongoitwa nekuti wazoziva zvazoitwa hazivikanwa ndiani. Saka pamba da kuti paivewo nema hatinoti pachirungu mainstitutions akasimba anonyatsa kuona kuti zo zvinhu zvaitwa mukuenzanisana zvizere ende uori hwabviswa zvizere. Ende kuti naizvozvo zvakare kuti zo hazvina basa kuti wabva kupi, wabva kwamurehwo here, wabva kwedu kubocha kwamarange here. Mwana wese Zimbabwe anofanira kuona nyika yake ichimushandira.
Izvi munozvikwanisa here zvekudzikamisa upfumi muchiita zvamuri kutaura izvi?
Ruzivo rwacho rwekudzikamisa nyika ndorwatinaro, ndorwamakatendesa iwo vabereki rakatendesera kuchikoro. Ende vakawanda vana vane ruzivo rwekudzikamisa nyika yedu pakutanga.
Asika muchati anoda vaperekedzi vakasiya Muru. Pana vanhu vari kukumiriraiwo musarudzo dzedare reparamende uye dzemakanzuru. Zvino munotungamira sei?
Tinotofadza nekuti zobasa iri harisi rekuuya kakuti zondere ZIP. Basa nderekubatanidza mwana vana vese veZimbabwe. Ndikatofara chaizvo pakaita pamaMPA, ZANU, ETCCC, emapato ese akangosiyana-siyana. Nekuti chiri kudiwa kubatanidza mhuri kuti tivake nyika yedu tiri mhuri imwe chete. Ndo chakanyanya kundikoshera.
Mutungamiri webato rinopikisa reZIP muzvinafundo Blessing Kasia Muru vari parunare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Munyika maita gakava panyaya kuti madzimai obvumidzwa here kana kuti kwete kushandisa midziyo yekuita bonde voga kana kuti sex toys. Vamwe vanoti ikodzero yavo asi vamwe vachiti kurasatsika uye injodzi kuutano hwavo. Asi zvakakodzera here kusunga vanodawo kuzvifadza nenzira iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari weMarare anoda kungonzi Lindsay ati vanhukadzi vanofarwa kuita zvavanoda nemuviri yavo.
Kona kuti wawana murume akufadze nyama yako auna kukwanisa kugutsikana naye, woona zvakuti akuchansi hangu toi zviri nani ndizvifadze nyama yangu. Handioni zvine problem kuti munhu akwanise kuita zvaanoda nenyama yake.
Izvi zvatsinhirwa nemutungamiriri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira.
Maziviro angu mumiro remutemo munotaurwa yekuti munhu anoita zvinhu zvinomuiti nezvaanoona zvinoita kuti upenyu hwake hufambirire mberi. Uye ndinoona kuri kumbunyikidzirwa kwekodzero nekuti munhu zvaanoita nemasex toys ake anoita ari mumba make, hakusi kuti anenge achiita pajekerere.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana rekatswe Sisterhood amai Talent Jumo vati
vanenge vawana zvikwanisiro zvekuti vabatsirike pavanoita nguva yakadaro yekuti hama maoko, hazvifanirwe kusvika pakuti hurumende inopindira mazviri kuti zvazoitirwei uye zvichishandiswa chii, nekuti madzimai anenge achiedza kushandisa nzira zvisingavai panzoro, zvisingavape maSTI, zvisingavape HIV, zvisingavape pamiri pasina anozobvuma kuchengeta. Saka izvozvo tinovanise kuti zvinozvika kudzivirira madzimai.
Gweta vaKenya Shonai vati kushandisa midziyo yepabonde kunorambidzwa pasi pemutemo weCensorship and Entertainment Act.
Kurambidzwa nokuti zvinonzi zvinhu zvinobvisa huno. Asizve tinoona kuti tikaramba tichitarisa, especially takatarisa nekodzero dzevanhu, tinoona kuti mutemo uyu unogona kunge uri mutemo unovhiringa kodzero dzavanhu, especially tikatarisa section 60 yeconstitution yedu inotaura nezve freedom of conscience. Chakanyanya kukonzeresa kuti mutemo uyu wezvidhori zvepabonde unge uchiisiwa inyaya yezvitendero kana kuti tsika namagariro evanhu. Asi tinoona kuti mazuva ano vanhu vane muono yakasiyana siyana, vanhu vane mafungiro akasiyana siyana, vanhu vane zvitendero zvakasiyana siyana. Vamwe havachatenderi kuti bonde nderekuti vanhu vange vachidanana kana kuti vachizvara vana. Vamwe vakungotendera kuti bonde rinofanirwa kunge riri rekungonakidzana. Saka vamwe vanoona zvakasununguka kuti zvidhori zvepabonde ndizvo zvinovaitira. Saka mutemo pane rwekuramba wakabatirira pazvinhu zvakare.
Vakurudzira hurumende kuti iite tsvakiridzo yekuona kuti mudziyo yepabonde iyi haina njodzi here kuutano.
Bonde rinoitwa nezvidhori zvisina kuvhenekwa, zvisina kuchengetedzwa, rinogona kuzova bonde rinokonzeresa zvirwere.
Vakalos Nyaumwe vanoti zviri kuitwa nehurumende zvekurambidza zvinhu izvi kuti zvipinde munyika zvakanaka.
Hazvifani kunge zvichibvumidzwa, vano tofanira kungoita ine natural way yatakangopiwa nawo.
Asi sachigaro weZimbabwe Gender Commission amai Margaret Mukahana naSangarwe vati komishini yavo inoda kuti vanhu vatevedzere mutemo uye vasingagutsikane vanoenda kumatare.
Zvinoda kuti taitwe consensus kuti madzimai ndozvavari kuda here. Kana zvirizvo zvavari kuda, vanogona kuwana nzira dzavanowana nadzo dzekuchalenja mutemo wacho uripo kuti zvikuda kuti ubviswe.
Kune nyaya iri kumatare yakaendeswa nemukuru wesangano rakazvimirira reWomen's Academy Leadership and Political Excellence Stabile Dewa anemono kuti kushandisa mudziyo yepabonde kana kuitengesa ifanwe kuva mhosva. Vanhu vaviri munyika vakasungwa nezvenyaya dzine chekuita nezvidhori zvepabonde vakabatwa nemhosva vakaripiswa mafaindi. Dzimwe ongororo dzakaitwa munyika dzakaita seAmerica neBritain dzinoti kushandisa midziyo yepabonde iyi kune njodzi yekuti vanozvishandisa vanogona kugumawo vorwara nezvirwere zvegomara nekuda kwezvinhu zvinoshandiswa mukugadzira zvepabonde izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reInternational Committee of the Red Cross rinoti rabatsira kuti mauto eSudan zana nemakumi maviri nevashanu vainge vapambwa nechikwata chakapandukira hurumende yechiuto munyika iyi vasunungurwe. Mauto aya aburitswa muguta guru renyika iyi reKhartoum kuenda kuguta reWad Madan. Dare remuBritain rabuda nechisungo chekuti danho rehurumende yeBritain rekuda kuendesa vanenge vachitsvaga upoteri munyika iyi kuRwanda harisi pamutemo. Hurumende yanga yati izvi ndizvo chete zvingapa kuti vanhu vasaise upenyu hwavo munjodzi vachiedza kukwira zvikepe zvine vanhu vanenge vakazarisa kuenda kunotsvaga upoteri muBritain. Vanhu vanodarika zviuru makumi mana nezvishanu vakapinda muBritain nezvikepe izvi gore rapera asi vakawanda vakafa. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kukurudzira kuti munyika muve nerunyararo mudunhu remasvingo, dzimwe nhengo dzebato rinopikisa reCCC dzinonzi dzakatotiza misha mushure mekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Mune mamwe matunhu emunyika, nhengo dzeZANU-PF pamwe nedzeFAZ dzinonzi dziri kushanda nevasori veCIO dzinopomerwa mhosva yekumiramira panenge pachiitirwa musangano nevanopikisa, izvo zvinoonekwa senzira yekutyisidzira. Mamwe masabhuku nemadzishe havasi kusiyiwawo muzvipomerwa izvi vachinzi vari kuudza vanhu vavo kuti havadi vanopinda misangano yemapato anopikisa. Zvose izvi zvave kuita kuti vamwe vatye kuti dzimwe nguva sarudzo dzegore rino dzichaita mhirizhonga yakanyanya kudarika 2018, vamwe vachitotyira kuti zvakaitika muna 2007-2008 zvinogona kudzoka. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKennedy Mandaza vebato reZANU-PF pamwe navari Joyce Ngwenya vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira. Tatanga nekubvunza vaMandaza kuti vanoti kudii nezviri kupomerwa bato ravo reZANU-PF.
Bato reZANU-PF rinova iro riri kutonga richitungamirirwa navaMnangagwa. VaMnangagwa ndivo vanotipa direction yekuti zvinhu zvinofanirwa kufamba sei mubato reZANU-PF pamwe chete nemunyika. Naizvozvo vaMnangagwa vari kufamba vachitaura shoko rekuti tinofanirwa kuita makambeini edu nemaelection kundurunyararo. Iri ishoko ravagara vari kutaura ende tinotera isu veZANU-PF. Naizvozvo kana kuine vamwe vari kuita zvisiri pamutemo, izvozvo hazvisi zveZANU-PF. Avo vanowanikwa vachiita zviri kunze kwemutemo, zviri kunze kwazvataurwa naPresident weZANU-PF, vasunge murayiro uone uchitevedzerwa.
VaNgwenya, nyaya tiri kukurukura iyo, asi tanzwa vaMandaza vari kutaura kuti aiwa handiwo mutupo weZANU-PF wemhirizhonga, munoti
kutaura bedzi hazvibatsiri. Ngakunge kune mastructures anoshanda basa rokuti kudzivirirwe mhirizhonga. Nhango vaMandaza vachita nezvemapurisa vanenge vachitoti nyange mukaenda kumapurisa hapana chinoitwa. Chepiri ndechekuti tinoziva isu chedu zvirimo zvakanyorwa inhoroondo kuti magariro neunhu hweZANU-PF hwagara hwakanangana nemhirizhonga. Aiwa, tinonzwa vaMnangagwa nevatsigiri vavo vachiti yava new dispensation, asi unyu wacho hatatahuona nekuti tikangotarisa nyango sarudzo ya2018 yaya pane vanhu vakatofa. Saka chandiona ndechekuti aiwa, zvakanaka kuti zvinge zvichitaurwa, asi ngakurakidze kuti pane chidonhi mastructures anosvika kune vanhu poita mapunishment akanyatso zara nezvetu wechipindira
vamandaza manzwa zvataurwa navangwenya hanzi mashoko chete hazarirwe nerwizi
ichokwadi ndosaka paine zvino kuti walk the talk vamunangagwa vakatevimbisa muna 2017 kuti tinoda kuita sarudzo dzedu murinyararo varamba vaine shoko iroro ndosaka tati isu kana paine vari kuita zviri kunze kwemutemo zviri kunze kwemashoko ataurwa nemukuru wenyika izvozvo zvinotarisirwa kuti ivavo vashungurudzwa kunze kwakungomhanya chete ngavange vaine mazita zviine umbomo hwokuti izvi zvaitika
vangwenya pane vamwewo vanoti vemapato anopikisa vanokonzeresawo mhirizhonga asi vanokasika kuchema kunga ndiwo varohwa munoti iwo
aiwaka ndozvatiri kureva kakuti isusu ngakugare kwava nemutemo unoshandiswa nemunhu wese izvozvo ukanyatsoongorora kubva 1980 chaiyo chaiyo handitandambonzwawo kunzi kune munhu wezanupure kwakasungwa nekuti aita mhirizhonga nyange mhirizhonga yacho yaitwa muprimary election hapana munhu anosungwa mazuva akawanda unonzwa veopposition vachiti aiwa isusu hapana mhirizhonga yataita tava tichingozvidzivirirawo tingodzorera marorero atatiita variko vanhu veopposition vanodena asi tiri kuti hazvinawo kunaka zvaiko zvino hurumende inotonga iriyo ina mastructures ejudiciary nepolicing ngakuitire kuvanhu vachisungwa tonozva kuti vana ngarivhumu vakasungwa nekuti vaida kukodzera mhirizhonga vanasikana vakasungwa nekuti vakakodzera mhirizhonga munotaura kuti kubva 2018 zvaiko zvino hapana munhu umwe chete ega wezanupf akaita mhirizhonga aiwa vamandaza apo ngatitaurei nechokwadi
vamandaza mungatarisira here kuti sarudzo dzinoitwa murunyararo gore rino
ndo shuwiro yedu kuti sarudzo dziitwe murunyararo vakuru vanokwanisa kutaura asi isu tine responsibility yekuti titi ini handidi mhirizhonga munext door neighbor wangu odaro vemamwe mapato vachidaro tese pamwe chete secollective tikanga tichidaro maelections edu anoitwa murunyararo
vangwenya manzwa mashoko ataurwa navamandaza munoti
chokwadi ndekuti vanhu vanogarisana mumaruva handisingoti vangada mhirizhonga nekuti vavakidzana vanenge vachinoteerera zvavanoudzwa navakuru vavo tinotonzwa madzishi achitotaura pamutangano kuti muno mudunhu redu masabhu achiti muno munharaunda yedu hamugare munhu weopposition ndozvinokonzera mhirizhonga saka ngazviregwe madzishe nemasabhu ngaachitaurirwa kuti titaurirai vanhu venyu kuti hatine munhu anoti anezvemhirizhonga nekuti ndii munenge makusara pindura nengozi vanhu vakuti mai vaenda chinhu chakanaka
avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya manzwawo zvakare kubva kunhengo yezanup f vakennedy mandaza vaviri ava vanga vari parunare muHarare nestudio 7 mutambo wecricket Zimbabwe yaswedera pedyo nekupinda mumakundano kana kumakwikwe International Cricket World Cup 2023 mushure mekurova Oman nemaruns 14 kana kuti 14 runs mumutambo wanga uchinakidza zvikuru kuQueen's Sports Club kuulawayo. Aya ave makwikwi echipiri emaqualifiers anonzi Super 6. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yekuti madzimai obvumidzwa here kana kuti kwete kushandisa zvigadzirwa pakuita bonde voga kana kuti sex toys. Vamwe vanoti zvakanaka, vamwe vachiti zvine njodzi kuhutano. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika yotangazve kumasvingo pamberi pesarudzo. Hama dzatapiwa makore wekwamurehwa dzobatwa nemhosva yekumuuraya dzichida kuromba. Mumutambo wecricket Zimbabwe yaswedera pedyo nekupinda kumakwikwe International Cricket World Cup 23 mushure mekurova Oman. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokonika ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muna Praxidis Jeremiah.
Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wathi enhlentathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika indaba ngolwimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 29 ngobakazi 2023 nguPraxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
uJaji uMnamato Mtebetsi lo kade ekhanyele icala lokubulalwa komntwana uTapiwa Makore sethole uTafadzwa Shamba loTapiwa Makore senior belocala elokubulala uTapiwa Makore. Ngalokho kumele bavalelwe ejele okuminyaka eminingi.
Batholakale belecala ababikwa babulala umntwana oleminyaka eyisikhombisa uTapiwa Makore. Wabulawa ngomnyaka 2020 abathi uTafadzwa Shamba loTapiwa Makore.
So sethusa indlela esizukuthi kulama media cases amaningi kanje kwele Botswana. Lizwe leli Botswana silazi kulizwe lelo othula. But uthi sizothola sokubulwa abantu abangu 143 nje 6 months ukethusa ukhomba ukuba kukhona problem ekhona lapha. There could be a social problem taking place.
Amapolisa wele Botswana ahlaba umkhulu umkhosi ngokuqonga kwenani labantu ababulawa amahlayana elizweni. Akuthi ke abakumsebenzi wokuzilibazisa ukulibazisa uZulu abagoqela abaculu imbongi labanye abasesabelweni semathebeleland north bakhala ngokuswela uxhaso kuhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Batholakale belecala ababikwa babulala umntwana oleminyaka eyisikhombisa uTapiwa Makore obulawa ngomnyaka ka-2020. Laba ngabathi uTafadzwa Shamba loTapiwa Makore uyisomdala walomntwana. Ababili laba sebezamelela ukugwetshwa mhla ka-12 Ntulikazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMahluli uMnamato Mtebetsi womthethwandaba oya eCourt eHarare uphe isinqumo sakhe kudaba lolu. Wathatha amahola amahlanu kusukela ngo-10 a.m. ekuseni usiyafika ngo-3 p.m. emini ebalisa ububi obenziwa ngababili laba. UMtebetsi uthe isenzo esenziwa ngababili laba sitshengisa ukuba balolunya, kungakho ubafumele belecala.
So that we then meet on Monday, the 10th of July, at 10 o'clock, and sentence will be on Wednesday, the 12th of July.
Sizahlangana ngomvulo mhla ka 10 Ntulikazi, kodwa esikwebonza bapha ngolwesithathu mhla ka 12 Ntulikazi.
Ukubulawa kwaTapiwa okwethusa abanenge elizweni lonke kwenzakala endaweni yaseMurewa ngomnyaka ka 2020. Isidumbu sakhe satholakala sihlinziwe okwakuveza ukuthi wayelinyazwe kakubi. Ekutheniseni kwecala leli, abahluleli bathole ukuba kulobufakazi obusegcikeni ukuba uTafadzwa Shamba oyayisebenzi kaTapiwa Makore wadala icala ndawonye loTapiwa Makore uyizomdala walomntwana. Lokhu babikwa bakwenza ngenhloso yokudinga umuthi wokwenza imali ngokuhlanganisa lezitho zomzimba zalomntwana. UShamba wavuma icala lakhe ngesikhathi ebuzisiswa ngodaba lolu esanda kubotshwa. UMahluli uthe icala eladalwa ngababili laba likhulu kakhulu esithi babangela ubuhlungu obukhulu kubazali balomntwana. Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Matthias Dliwayo uthi ulethemba lokuba umthethwandaba uzakwethula isigwebo esilukhuni lokujezisa kanzima ababili laba.
Ujaji uMnamato Mtebetsi lo kade ekhanyele icala lokubulalwa komntwana uTapiwa Makore sethole uTafadzwa Shamba loTapiwa Makore senior belocala elokubulala uTapiwa Makore. Ngalokho kumele bavalelwe ejele okuminyaka eminingi ngenxa yezinto abazenzayo lezi.
Ukuphawula kwesinqumo lesi kwenziwe phambi komsakazo kamabonakude oyeZBC TV loba i-live streaming idaleli sithi udaba lolu kufuze lube yisifundo kuZulu. Okolunye udaba, idaleli High Court lidlulisele phambili kumhlaka 7 Ntulikazi udaba lomunye umsekeli weZANU-PF uMnumzana Lovedale Mangwana ocele ukuba umthethwandaba wenqabele uMnumzana Sylvia Kasukwere ukuba ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Isikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jackie Sandi uthi ulinde loba yini esithi uzancinisa kukhetho.
Kusobala ukuthi khona khona uLovedale Mangwana lo kamanga yedwa ekuletheni udaba lakhe emthethwandaba waseHigh Court, ngoba kuyakhanya sibili ukuthi umuntu lo uthunywe nguEmerson Mnangagwa. Lokhu ke kwenza kube sobala ukuthi Emerson Mnangagwa uyesaba kakhulu ukuza kukaPresident Xavier Kasukwere emncintisanweni wokukhetha umongameli welizwe. Ungasenani thina siqhubekela phambili ngokukhuthaza uningi lweZimbabwe ukuthi lume ngemuva kukaPresident Xavier Kasukwere lilindele njalo ukuza kwakhe.
Isicelo lesi siza ngesikhathi uKasukwere ekhangelelwe ukuba uzaphazamisa amathuba ebandla leZANU-PF ukunqoba ikakhulu esabelweni seMashonaland Central lapho adabuka khona. Ibandla leZANU-PF kumbiko ekhitshwe kumaviki asanda kwedlula lithi kalilani lokungena kukaKasukwere wezombusazwe. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa kwele Botswana ahlaba omkhulu umkhosi ngokuqonga kwenani labantu ababulawa amahlayana elizweni lelo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe eziphakathi kwalabo abalahlekelwe umphefumulo, kukanti ke abanye ngabadala amacala. Ngithathe lezi ndaba yeStudio 7, uMqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumisa amapolisa kwele Botswana unkosikazi Selina Umphile uthi bakhathazekile ngokuqonga kwenani labantu ababulawa mahlayana. Lokhe kwasungula umnyaka sekubulewe abantu abangaba likhulu lamachumi amane lantathu, i-143, okutsho ukuthi kubulawa phose umuntu oyedwa ngelanga. Lokhu sekuchiye amapolisa ethithibele sithi kakwazi ukuthi abantu sebengenwe yini elizweni elaziwa ngokuthi lilokuthula. AbeZimbabwe labo baphakathi kwalabo abalahlekelwa imphefumulo, kugoqela omunye wabulawa kabuhlungu ejele kanye lomunye osanda kudutshulwa ngempela viki. Ngempela viki kubotshwe njalo omunye oweZimbabwe edolobheni lePhalape kulandela ukuthi ayetheswe icala lokugwaza abulale isizalwane seBotswana. Amapolisa athi kuzehlakalo zempela viki ubulawa abantu abane, okugoqela umtshayeli weloli odabuka eZimbabwe yena odutshulwe isikliwi ngesikhathi zimthathela imali lenye impahla. Elandisa ngesehlalo lesi omele amapolisa uMnumzana Khodla Itsile Odira uthi oweZimbabwe kade esendleleni etshayela esiya eTanzania.
Ukusehlakalo lesi kube khona olahlekelwe impilo ungumtshayeli weloli akade elaye ulimele abakade bebahlasela sebesebenzisa umbhobho olahlekelwe impilo ngodabuka eZimbabwe.
Omunye osebenza njengomtshayeli wamaloli uMnumzana Ntokozo Zethebe uthi lokhu kuyaba yethusa.
Kakusekho safe khona ukuthi siphumule. Sokusiya ngokuthi uhamba uphumule endaweni enjani, ikakhulu especially njengathi siqhuba inqola ezinkulu. So ufuna ukuthi ungaphuma lapho uhamba usithi uyaphumula khona, kube nenkambi yamapholisa around khonapho. Manje akubi lula, akukangaki futhi ukuthi uthole kusiba lenkambi yamapholisa lapho esiphumula khona.
Uthi okwenza kube nzima ukuthi abagangileyo bayakwazi ukuthi abachayeli bamaloli bathole imali, kodwa ukuthi kufike ekubulaweni komuntu sokuze kwenze besabe.
Amadoda lawa bayazi ukuthi abantu abaqhuba imoli inqole ezinkulu, most of them babe bethwele izimali like ezama toll gate and whatsoever ezokucross ama bridge emabhodi ukubhadala ukudeclare izinto. Bayakwazi ukuthi nxa bekubambile kukhona abangakuthola, of which hey kuze ufike esigabeni sokulala umuntu. Ayi thina abachayeli kithi songani sokuza siqhuqisa bese siba safe kakhulu xa silapha eBotswana, kodwa ke sohambe kwaphunyuka esandleni.
Isizalwane seZimbabwe esihlala eHarare umnumzana Dumezwe Ncube uthi ukubulawa mahlana kwabantu kukhomba ukuthi kulodubo emphakathini okumele lulungiswe.
So kusethusa indlela esizukuthi kulama media cases amaningi kanje kwele Botswana. Ilizwe leli leBotswana silazi kulizwe lilokuthula, but ukuthi sizothiwa sokubulawa abantu abangu-143 nje 6 months ukwethusa kukhomba ukuba kukhona iproblem ekhona lapha. There could be a social problem taking place.
Amacala amaningi okubulala ayenzeka ngesikhathi senqabano kakhulu kwabathandanayo, ukulwa emabhawa kanye lokuthatha imphefumulo ngesikhathi izikliwe zingene endlini. Amapholisa athi asenyanzelela ukuthi amacala okubulala amaningi adalwa ukwehluleka ukuzwisisana ngesikhathi kulokuphikisana. Baxwayise uZulu ukuthi angahambe ethwele isikhali eziyingozi ezifana lenqamu, njalo abantu bazitshayeze umkhuba wokuphuma kumpikiswano engagcina idala ukulahleka komphefumulo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Haba kumsebenzi wokulibazisa uZulu abagoqela abaculi imbongi labanye abasisabelweni seMathabeleland North bakhala ngokuswela uxhaso kuhulumende lakwezinye inhlanganiso ezizimeleyo ukuze benelise ukuthuthuka kolumsebenzi bathole inzuzo yokuziphilisa ngasikathi sinye befeza isifiso sokuthokozisa uZulu lokulondoloza amasiko. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Lokhu kuphume emhlanganweni wemfundiso oqoqwe ngabenhlanganiso yezamalungelo abaculi eZimbabwe Music Rights Association Zimura, obuthanise abakulumsebenzi wokuzithokozisa eChinotimbawole Victoria Falls. Umculi uObert Dube oyimbongi ezalwa eLupane yena ukhala kakhulu ngokusweleka kwamathuba okuthuthukisa abakulumsebenzi, esithi lokhu kudala ukuba amasiko oluntu lwalesisabelo aqhubeke elahleka ngoba kungela ngitsho lamahofisi kule indawo abanga akhala khona.
Abantu abasekhaya iziphubalazo kodwa abancindezelo, ngabe kuseBoreni ngabe ngabe, abalazo indawo zokuthi bayekhangisa imisebenzi yabo ukuze ikhule iqhame bathole ukuthi kudle tefuleni ngayo. Okunye futhi okukhona ukuthi amahofisi aweZimura akhatshana kakhulu akobulawayo. I-National Arts Council nxa isenza kumbe i-workshop ngiyani bakobulawayo, iZimura labo bakobulawayo. So silokho thina sicwaswa ngokuhlala okuthiwa ngolimi lwemzini i-marginalization. Akukabi lento elapha eseduze nathi esiyibona eseduze lathi.
Umculi wembube waseVictoria Falls uSibangelizwe Sibanda, umholi weqembu elizibiza ngokuthi Buntu bomuntu, ukhala ngokuthi abaculi abaningi balesisabelo bayachiwa phandle emincintiswaneni njalo nxa kule micimbi emikhulu edolobheni leli kabamenywa.
Asifuna i-justice naye ukuthi bulawayo ayizendleza ama-affairsayo Harare la ezenzela ama-affairsayo la sizenzile awethu amafezayo, ngoba like as it is here in Victoria Falls kule cultural diversity engeke ifanane le Harare le Bulawayo. We have all our tribes here, we have all our artists here akwanisa ukwenza what engeke kukhitshwe i Harare kumbe i Bulawayo.
Lokhu kusekelwe nguThokozani Dube odabuka emangweni waseNswazi ongumholi weqembu lemkhankaso wamajaha. Yena uthi ukubandlululwa kwabaculi balesisabelo kusezingeni laphezulu.
Asikhangelwa, sikhangelelwa phansi. Uzananzelela ukuthi abanye siyaperforma, siperforma into efananayo. Mhlawumbe ubedlule wena ngeseniority, but uzathola ukuthi ngenxa yemhlobo abanye baphiwa imali nge-US lina lwese siyaphiwa nge-RTGS. So izinto ezihluphayo lezo kakhulu kakhulu. Xa kusiba lama national events asithathwa, kubuya amabend from Harare, kubuya abantu from Bulawayo. Imagine umuntu ongangami siyahlabela ukufaka ingcebethu phambili lapha kuyayangisa. Ngihlabelela ukuthi ngisengiyibheka, kodwa mina ngiyakwazi ukuthi ngile production yami very rich. very rich. Mna ngiyakwazi ndinyakukholwa lokhu into engiyenza i very rich.
Unkosikazi nokukhanya moyo ohlangothi lukahulumende olwe National Arts of Zimbabwe uthi isabelo lesi sinothile kakhulu ngaba kumsebenzi wokujabulisa uZulu abagoqela abaculi, inguqu, imbongi labanye.
Ukuba khona kwabo bafuna usekelo lwethu. And the need ukuthi siba assist in various places in different in their spaces abalawo into ye challenge kibo ye funding at the current moment. If funding, but we've got ama partners is like a culture fund, they offer e funding and bona as artists they can help each other to uplift themselves.
Umnumzana Henry Makombe wenhlanganiso yezimura uthi bananzelele ukuthi abakulumsebenzi kabawazi umthetho obasekelayo lamalungelo abo, ngakho ke bakubone kufanele ukuqhutshwa komhlangano wemfundiso kulumango.
The reason why we are here is we want to empower abantu, our creator, our music, ama police, and ama DJ, ama radio station, they should understand the rights that are involved in the exploitation of the artistic works.
Abezimura bathi uhlelo lwabo lolu kalupheleli emathebelele North kuphela, kodwa bahlose ukuthi baluse ezigabeni zonke zelizwe kusiyafika ekupheleni kwawona lo umnyaka. Umhlangano wanamhlanje ubuthanise abakumsebenzi wokujabulisa uZulu abavela eLupane, eBinga, Wange lezinye indawo eziseduzane leVictoria Falls emangweni weMathebelele North. Iningi labangenela umhlangano bakhuthaze abezimura, abenhlanganiso ezizimeleyo, osomabhizimusi abasebenzela kulindawo lohulumende ukuba basondele eduze labo basebenze ndawonye ukuthuthukisa lumango. Ekugqitsheni kwalomhlangano wemfundiso, abakulumsebenzi abakade bekhona baphiwe izithupha zokuqeqesha ngokwazi imithetho esekela imisebenzi yabo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane embikweni akhe awethulele uZulu edolobheni leChicago esabelweni se-Iliano khonapha eMelika izolo, umongameli Joe Biden uthe izibopho zikahulumende wakhe zokuthuthukisa umnotho sezincede kakhulu ukuvimba ukuwa kwesilinganiso sesisindo semali yelizwe kanye lokwehlisa inani labangelamsebenzi. Iningi lezihambi zaseMelika zikhala ukubhekana lobunzima bokuphuza ukusukuma kwendizamthina kumbe ukuswelwa uhambo ezilindweni eziningi zendizamthina elizweni lonke. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abantu abaningi bethethe insuku sokungayi emsebenzini bebambanisa losuku lwekhefu olokuthakazelela inkululeko yele Melika elikamhla ka-4 Ntulikazi kumbe 4th of July. Asekankasela ngamandla ukhetho oluzayo amabandla wonke ezombusazwe eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngoNcobakazi lonyaka. Amabandla amakhulu aphakathi kokhetho lolu ngelezano PF lele Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chambisa wonake athembisa abantu izulu lomhlaba. Elezano PF liziqhenya ngohlelo lokuvuselela eminye imigwaqo ezokulima lokuphandela ukudla abaswelayo lokunye. Lithi lizakwenza okuningi lingabiselwa embusweni ngoNcobakazi. Kodwa elesisisi lona lithi sesifikile isikhathi sokuthi kulungiswe umnotho welizwe omanikiniki lokunye. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa owebandla le-CCC lomnumzana Kudamsaka owebandla le-ZANU-PF.
abantu masikhankasa sibabonisa isimo esiphila kuso esibuhlungu kakhulu kulelizwe leZimbabwe. Sibatshela lokuthi nxa ngabe ubaba u-advocate uNosentshamisa engenile kuningi okuzatshintsha. I-health yethu kuyi-health system yethu ayisebenzi kahle, i-infrastructure zonke zifile ma kungavuselelwa. Kube le mitshina ngezibhedlela thina ekakhulu esihlala emakhaya, uzafica ukuthi mzukwane ugula kumele utransfere usiwe esibhedlela sakobulawa central, izihlobo zakho zikhatshana. Nxa ngabe izibhedlela zingaba better equipped, izikolo zingaba better equipped, konke nje kuhambe kuhle baba. Mbone ngani ukungena kwamnumzana ubaba uThomisa kungenza kube ngcono. Le migwaqo siyayibona ukuthi file, abantu bayahlupheka, amagetsi yinto ekhatshana. Kuningi nje okungalunganga kuleli lizwe ukuthi nxa ubaba uThomisa engangena kungalungiseka. Yikho sikutshela abantu baba.
Ye baba Msaka, uyezwa lapho uyakhuluma umama uthi hayi ibandla leZANU PF kukhanya ngizana donsi kahle. So bakhuluma ngikona ukuthi livele sokumele ngani liyasuswa embusweni la.
Well, sizwa kahle. Lifuna ngikhulume ukuthi thina sibatshelani abantu ku-ground, angitsho?
Ye, kunjalo sibili. Umzwile la umama ekhuluma. Ye, qhubeka baba.
Ye, siyabonga. Thina abantu esibatshela khona ku-ground njengeZANU PF sibatshela nje into ezintathu. Okuqala, sibatshela ukuthi ilizwe liyaphiwa ngabanikazi balo. Okwesibili, sibatshela ukuthi liphinde livuse ngabanikazi balo. Okwesithathu, sibatshele njalo ukuthi liphinde likhulekelwe ngabanikazi balo. Ngakho lokho sibatshela nje ukuthi ilizwe aliyakhwa ngomnyaka munye, ilizwe liyakhiwa ngesikhathi ngesikhathi, liyathatha isikhathi. Sibatshengisa intuthuko emnandi esenziwe ngubaba uMnangagwa ngesikhathi esifitshane asesingenile. Sibatshela ngemigwaqo emihle eyenziwayo ngubaba uMnangagwa. Lapho ohamba khona imigwaqo iyakhiwa, weda kuma-highway siyakubona kwenzakala. Emakhaya iyagreda imigwaqo njalo, enye ifakwa amatara. Sibatshela njalo ngamagetsi esilawo lapha elizweni. Sibatshela ngobuhle be-rural electrification. Sibatshela ngobuhle bamagetsi esilawo lapha elizweni okokuthi akusela load shedding. Sibatshele njalo nge-agriculture esithuthukile lapha sesikhangela khona njengelizwe ukuthi asisathengi kwamanye amazwe. Konke esikudlayo sesikulima lapha. Sigcizile lesikhonapho, sibatshele ngepumvuta leyo eyalethwa ngumkhokheli owelizwe encedisayo kakhulu emakhaya. Kuningi siphinde sibatshele ngentuthuko eyenzayo kumamayinzi. Sibatshele ngalokhu ubaba uMnangagwa akwenzayo emadamini ukuyakha amadamu. Sibatshele ngezibhorane ubaba uMnangagwa asifakela khona abantu ukubana bibe namanzi. Kuningi kakhulu esibatshela khona, isikhathi sesihluphane.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke Mamlojo. Nangu-ke uyakhuluma uMsaka lapho ukuthi kuningi abatshela abantu, okunye kwangikhona imigwaqo lokunye okuthize. Kambe babatshela iqiniso yini kumbe lapha-ke basethwa abantu?
Angazi ukuthi imigwaqo yakhona ingabe isakhiwa ngathi kakuduze. Mina umgwaqo engiwuhambayo njengomuntu ovukela ematopo, ngihamba ngomatopos road, angazi ngawubona. Ngifike lapho ngithatha umgwaqo weSt Joseph, ngisiya ePlumtree umuki njalo. Ngifike lapho mzukwana ngicabanga ngeGwanda, nxa ngifika kithi ematopo ngingena eGwanda road kuzi njalo. So i-development leyo abayikhulumayo asikayiboni. Kunjalo nje ngingumuntu ophathekayo kwezokulima, i-GMB sikusela ngingahambisa i-wheat yami ngoDisemba, ngingatholi imbadalo yakhona. Kuthi kunjalo baba, silezihlobo ezigulayo sezibhedlela. Sikhuluma nje uma sithi izibhedlela zifile, asophupho. Yinto esiyibonayo nsuku zonke, abantu bahluphekile ezibhedlela lapha. Kunjalo nje ngilabantwana abafunda isikolo, baba uGibbs. Kuningi okufuneka ezikolo, okufuneka kumzali. Kunjalo nje imali yakhona ngingelayo. Sikhipha amabhuku, sithenga ama-textbook. Thina sathi sifunda ngezikhathi zethu, sasifunda ama-textbook iloko edabukile kodwa ekhona. Khathesi awasekho, kutshintsha ama-curriculum, kutshintsha lokhu. Sibona nje kutshintshile. So lokho kukhulunywa ngakho i-development ekuyelo baba uMnangagwa. Thina kusho ukuthi nxabe sithi imantra yabo ithi leaving no one behind, clearly thina njengemathebelele ndiwa marginalized, wa left behind. Sithi sinjalo nje amadamu lawa abakhuluma ngawo anti ngako obulawayo akula kushota kwamanzi. Nxa kuyikuthi amadamu uhulumende uyawakha njengoba esitsho, sithi sinjalo nje emakhaya nxa ngabe amadamu ekhona antsho kube sesile ndawo zokuthi amanzi ayadonsela emizini abantu kungelasidingo sesibhorane.
So tina development ukuthi sekule sibili kodwa singabanikazeli izinjalo.
Yes, yakuzwa kakhulu ke mzanga uyazizwa lapha ke mama uyakhuluma sibili ukuthi ababoni kono ukuthi libatshela khona kungaba kuleqiniso kambe libatshela iqiniso abantu yini nxa singabuza kumbuzo lo.
Ngiyanyamakala kakhulu baba Dube, angazi ukuthi umama uphila kuliphilise kumbe umama uphisa ukuthi engavulamise ebone ubuhle obenza ngubaba uMnangagwa. Ukhuluma ngemigwaqo, okokuqala yikuthi akula lapha even engaze engene iChamisa lapha ayeyakha khona imigwaqo yonke kanye kanye. Imigwaqo iyakhwa iChiyana, ukhuluma nje lapho ohamba khona iCDF ibhizi emakhaya ngale iyakha imigwaqo. Kathesi ungakhangela i-Bed Bridge isiya elokhuzeni eHarare, umgwaqo uyabukeka sibili efolos iyalingisa miningi imigwaqo engayiso yina le ayitsho yahamba kiyo. Ungayenzakala ukuthi layo ayekathintwa kodwa konke amaprovinsi yabanjwa.
Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa owebandla le-CCC lomnumzana Khula Mthaka owebandla le-ZANU PF bexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7. Kuphuma imbono ehlukileyo ngodaba lomthetho ovimba ukusetshenziswa kwempahla esetshenziswa kwezocansi ngemva kokuba abanye abesifazana baseZimbabwe bekweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa umthetho owalisa ukusetshenziswa kwama-sex toys. Umthetho weZimbabwe uthi limpahla yezocansi ingamanyala njalo iyingozi ezimisweni zokuphatheka emphatheni zokuziphatha emphakathini. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kuza ngemva kokuba unkosazana Sithabile Dewa ekweze emthethwandaba lolu daba ephikisa ingxenye yalomthetho esithi usumdala njalo ungoncindezelayo lokwephula ilungelo lenkululeko yakhe. Wasa amaphepha akhe emthethwandaba ngenyanga kaMbimbitho walonyaka emangalela uhulumende weZimbabwe efuna ukuba ezinye ingxenye zomthetho lo zesulwe. Usithabile utshelela umsakazo ukuba akasafuni ukuthathwa amazwi ngalolu daba ngoba eseqondise amandla akhe kwezokuqhutshwa kokhetho olukhona mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka lanxa enguye owalukhweza emthethwandaba lolu daba. Eyinye inkokheli enhlanganisweni ezilwela ilungelo labesifazane ithi lanxa bengafisa ukukhuluma phezu kwalolu daba ngeke bakwenze okusegcekeni ngoba besesaba ukujeziswa ngendlela ezijiyeneyo. Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukaZulu ngesisekelo sombuso ye#thisconstitution unkosikazi Abigail Mupambi uthi uvumelana lohulumende ukungavumeli ukungeniswa loba ukusetshenziswa kwale impahla yocansi.
Ngibona ngathi ibhani yona leyo ngiyayisekela sibili ngoba kuyinto eyangisayo esintwini sethu njengabantu abamnyama. Asikwazi lokho, asikaze sikuzwe. Sibona ngathi lokho kuyabe kusiyeyisa njengabantu besintwini.
Uqhubeke uMpambi ethi kuyinto eyangisayo esintwini njalo engelasithunzi ukukhuluma ngale mpahla.
Ngakho mina ngiyasekela ukuthi leyo nto ingavunyelwa, lokho kuthiwa ngamathoyizi. Usukubone sibili ukuthi hayi kuyifiction, angikholwa ukuthi kukhona esintwini. Singabantu abamnyama silakho esikukholwayo. Okunye lokhu imbona ngathi hayi bakithi kuyabe sokudlulisa amalawulo.
UDokotela Ruth Labode upha umbono wakhe nxa kukhangela ehlangothini lwezempilakahle.
Mina into ethiwa yi-sex toy anzake ngiyibone futhi ngisesikolo ngifundela ubudokotela, asizange sifundise ngama-sex toy.
Uchaze lolu daba njengolufana lezinye nje indaba azizwayo ukuba zenziwa ngabantu. UDr Labode,
yinto engazake ingene engqondweni yami because I think ukufanana le week umuntu ogqoka i-week okhetha ugqoka i-week kumbe ofuna ukwenza whatever laba abafaka intolwane ngaphansi konke lokhu. For me it's the same.
Kodwa umsunguli wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngempilakahle yengqondo ye-The Peace Hub Zimbabwe, unkosazana Irene Peace Wonkwe, yena oyi-social worker, uthi kuyikubandlulula ukusebenzisa ingxenye yomthetho ungakhangelwanga wonke ukuthi uthini. Unkosazana Wonkwe uthi usetshenziswa ngendlela ebandlululayo lomthetho njengoba kungekho okwenziwa kulabo abenza ucansi egcekeni kodwa usetshenziswe ebantwini abasebenzisa limpahla ensitha.
So we come to Zimbabwe, we've got a lot of people
today you are given a lot of attention in the name of socialites and influencers.
Ingxenye yomthetho waseZimbabwe wokulawula kwezokuzijabulisa yenza ukungeniswa noma ukuphathwa kwempahla yezocansi kube ngokungekho emthethweni.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzene bomama sikhangela udaba osolugwezwe emthethandaba lokuphikisa isinqumo sikahulumende sokuvimba ukuthenga lokuthengiswa kwempahla esetshenziswa kwezocansi ama-sex toys ngabesifazane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, uMpraxedes Jeremiah.